Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misore na udzedu dzanasi muvhuro chikumi 10/2019. Mumiriri weGlenview mudare reparamende vari nhengo yeMDC amai Vimbai Tsvangirai Java mwanasikana wevaive mutungamiri weMDC Muchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakaita njodzi yemumugwagwa muna Chivabvu vashaya. Batori Zano PF nasi razivisa kuti vaVictor Matema Danda vave kutora chigaro chekuva munyori anoona nezvematongerwo enyika kubva kuna vaEncobet Rugeje. Vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa zvekuti vamwe vavo vave kuronga kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nasi vasangana nemutevedzeri wemukuru wesangano rezvekubatsira vanhu muUnited Nations amai Yusula Muyela kumahofisi avo emunhu mutapa. Amai Muyela vari kuuya kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu kuManicaland kwakawirwa nedambudziko redutu mpengo recyclone Idai. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi tichitarisa mitengo yezvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.